Kanzuri yezvimba yakazivisa vagare ava kuti kutanga gore rino vanhu vanofanirwa kubhadhara mari kuti vakwanise kukanya zvitinha. Chiziviso ichi hachina kutambirwa zvakanaka nevagare ava vanoti danho iri richadzosera budiriro pasi sezvo vasina mari yekubhadhara kuti vakwanise kukanya zvitinha zvavo. Zvinonzi nevagari ava chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti mutemo wekanzu uyu unopesana nezvagara zvichiitika kubva makare kare. Mumwe mugaro wekwazvimba, amai Ana Muchetu vanobva mubhuku rekwamuchetu vanoti vakashamiswa kunzwa kanzuru yavo yava kuti vabhadhare kukanya zvitinha vachiti hazvina musoro kuti vabhadhariswe kukanya zvitinha pazvuru zviri muminda mavo.
Serakuya vakataura kuti havachabvumidza kuti vanhu vachaye zvidhinha. Hanzi kana uchitoda kuchaya zvidhinha unotouya wodi kuti ndoda kuchaya zvidhinha wobhadhara mari. Sanga tinobhadhara mazvuru zviri mumunda medu.
Amai Muchechu vanoti kana vachibhadhara mari dzebudiriro kana kuti development levy hapana chikonzero chekuti vabhadhare zvakare kuchera ivhu rekukanya zvitinha zvekushandisa pamusha wavo uye vanoti danho iri harikurudzire budiriro kana kuti development.
Ende kuvaka kwacho tinogovaka sei? Sanga ikoko kumaruzevha kwatiri ikokoko zvinenge tototi churu changu ichi ndikatsvaga vanhu vakandicherera zvidhinha ndovakawo dzimba. Zvino kana vadaro ndozvowanipo.
Mumwe mugari vadenimo Gombe vanoti kanzuro yezvimba yave kutsvaka mari nedemo vachiti kubvira pasi chigare hapana munhu aibhadhariswa mari yekukanya zvitinha zvepachuru chiri pamba kana mumunda make. Vagombe vanoti nyaya ingade matare inyaya yehuni dzekupisisa zvitinha izvi kwete kuchera ivhu.
Munhaume anopenyu mutauni enda kumusha uchikotambirwa nemafees nemacharges ekanzuro. Aiwa, that's an enough. Kana vachinga vaomerwa nokuchaya mari ngavatsvage mamwe maprojects anotinareta mari. Ndozvinogona kuvabatsira kuita mari. Vanokuomesera vana vavo, kuomesera vanhu muno muZimbabwe muno.
Mambo werimwe dunhu mazvimba, mambo beperere, vaforward chikepe, vanoti hapana zvavakataurirana nekanzuro pamusoro penyaya iyi, asi vanoti kubva kare kare hapana munhu anorambidzwa kuchaya zvitinha panzvimbo yaanenge akagara. Mambo beperere, vanoti chinorambidzwa chete kutema miti yekupisa zvitinha kana pasina mvumo.
Kubva pasi chigare. Hakuna munhu anorambidzwa kuchaya zvidhinha panzvimbo paari. Chinorambidzwa kutema miti zvisina mvumo yokuzopisa zvidhinha izvozvo.
Mambo beperere vanoti nyaya dzakadai dzinofanirwa kutauriranwa kwete kuti kanzuru imbunyikidze vanhu.
Kana kuri kwokuti inyu development hakuna chinhu chinongoverekana chaakungoimpozwa pane vanhu chisina kugarirwa pasi nevanhu vacho nokuti kanzuru inobva muvanhu.
Sachigaro wekanzuro yezvimba amai PY Chipunza vanoti hapana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi kana vasati vataurirwa nemakanzuro avo zvichemo zvine vagari.
I need to know kuti kampeni yacho irikubva papi. Does the councillor concerned know kuti pane issues akadaro? What is really going on?
Asi mumwe kanzura anomirira bato reMDC Alliance vaBison Mavuto vanoti mutemo wavepo wekurambidza vanhu kuchaya zvitinha vasina kubhadhara mari kukanzuru asi vanoti hausati watanga kutevedzerwa.
Bairo racho harisati rakushanda iro. Bairo pane bairo rakagadzirwa rekuprotect environment bati hasati rakushanda. Kutondishamisa zvapuri kutaura.
Muchauro webazi rinochengetedza zvowanikwa munyika reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA mudunhu reMashonaland West vamunyaradzi Nharuiswa vanoti haisi nyaya yekanzuru chete asi yemasabhuku pamwe nemadzimambo yekuchengetedza nzvimbo. VaNharuiswa vanotiwo nyaya haisi yekuti vanhu vabhadhare mari kuti vachaye zvitinha asi kuti kuchengetedza nzvimbo dzavagere. EMA inoti zvakakosha kuti makanzura ashande nevakuru vematunhu vakaita semadzisabhuku vanasadunhu nemadzimambo veZimbabwe National Parks pamwe nevanoona nezvemiti sezvo nyaya dzekuchaya zvitinha dzichifambirana nekutemwa kwemiti yekupisa zvitinha nguva zhinji zvisina tsarukano. Zimwe nguva vanochera zuru nekukanya zvitina ava vanosiya vasina kuvhara makomba vanenge vachera izvo zvinogona zvakare kukonzera njodzi yezvipfuwo zvinodonheramo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.